gakava rimunyika mirijonga yematongerwe nyika mirijonga yekuti munhu anozi hauvhotere paunota enda unoti handigoni kunyora enda kumusana wasabhuku chifi iwe mambo enda unoti ngehabvumidzwi pati yakatisi haibvumidzwi kuita zvese zvaitwa neapartheid zvaitwa naslik zvese zvechimbwasungata zvese zveudzvinyiriri hatibvume izvozvo nyika ino takairwira kuti ive nerusununguko one man one vote munhu ane kodzero dzekuvhotera paanoda kwete kuchitidzirwa kwete kuita zvemhirizhonga kwete kuita zvechibhinya hakuna nyika inovakwa nemupinyi hakuna nyika inovakwa nemabara nyika inovakwa nekunzwanana nemunyararo nekutanana nekusimbisana 1980 ZANU PF yakanokumbira United Nations kuti tiye kuzoona sarudzo munomu nenyaya yekuti Smith yanga ane chimbwamupengo ende anga ari chigerenga saka ike zvino tikuona kuti dzimwe hama dzedu dzaakuita zvechigerenga zvechimbwamupengo saka panotoda kuti tibatsirwe nerimwe poka riri pamusoro rekuti rite nhengo senyika yeunited nations
asi kakuti United Nations iuye kuzoita sarudzo vachamisa panodiwa kuti General Assembly itenderane kana kuti Security Council munoona here muchikwanisa kuona rutsigiro rwekuti izvi zviitwe
zvirevemutemo tinotoziva zvatiri kutaura kuti zvizobvumirwa ndonge makumbira saka izvizvi ugwevedzisi kutuma kanduma yekuti ane zvatiri kudiwa kuti zviitwe zvakanaka iyo United Nations yozoona kuti zvinofanira kuitwa ndezvipi isu kugona kubudirira kana kusabudirira toda zvakaitwa 1980 United Nations iuye ione kuti sarudzo dzifambe zvakanaka haisi mhosva kukumbira kuti vaya narefuri kana muchinge muri pamakakatanwa haisi mhosva kukumbira munyayo kana musati mawirana pasati pava nesunga wakama yakakwana haisi mhosva kuva negwevedzi kana muri kumhiri kworwizi nekumhiri kworwizi panotendikwa inozambuko kana ratingati bridge muchirungu ndo ratiri kutsvaga United Nations au nesadak saka hapana chitsva isu tinobva tatanga zvinotonaka rwiyo kana rwavambwa rwakupfumbira kana vakaramba havo kuti vabvumire vakarega kuya nemahongera vakarega kuya nengoma asi isu tatanga kuno kuvamba rwiyo rwute kana bhesi rouya netena zvaakuvandudza kuti nyika yende mberi toda sarudzo dziri pachena dzine runyararo dzine rugare vanhu vavhotere pavanoda muzimbabwe ndo zvatakarumbira muna 1980 tikawana independence one man one vote kwete one man one village one vote kana kuti one subject one vote inobva yaitwa munhu wese izvo zvatimira nazvo
asika vachamisa vezanu p f vari kuti munenge makurumidza kurovabembera vachiti munyika hamuna gakava kana hondo yekuti pangade kupindira kweunited nations
izvo zvinotokuratidza kutaurwa kuita vezanu p f unokuratidza kuti pane makakata haana kutanga nhasi akatanga navatsvangirai namugabe zanu p f neopesini yanga iriko even before that zvainoita zumu nezanu p f saka nyaya dzemasarudzo nyaya dzemapato nyaya dzematongerwo enyika dzine dambudziko munyika yezimbabwe toda kuti tichigadzira tive nemupendero tisaramba tichirwira nekubvaruka kwembatya yenyika toda kuti uchiva nemupendero izvo zvinozvikanza makurumidza maita sei hakuna unozviziva kuti kazhinji zhinji mukanonokera zvinhu munozowana zvinhu zvashata especially kana paita hama inozva mutupo mazino anoora saa toda kugadzirisa mazino asati aondomoka ese kuti tisasara tine manyada mumasadzawo tifambe nenyika inenge ine mazino ndozvatoda kutanga tagadzira
ko vamwe vari kuti madi kuenda kusadak neafrican union musati makwira makati
sadak takaenda african union takaenda madhoyo aya takatovhura tinotova mukati nyaya takatozitsveta vanozviziva nyaya dzatiri kutaura dzinozikanwa muno muafrica mese united nations kungozadzikisa kuti nyaya iyoyo ifambe zvakanaka nekuti ndo boka guru uye tiri nhengo yeunited nations saka hapana chitsva chatiri kuita kungozadzikisa izvo zvinotarisirwa kubva kwatiri tinesakatati nyaya dzesarudzo dzemuzimbabwe dzinoda kudziitwe zvakasiyana hatingati chinhu chimwe chete nguva nenguva toti kuseri kwakoni